zvinozvatibata zvikoro nekuziva kwenyu kuti vaJohn Magufuli vaitungamira Tanzania. Tanzania inova nyika yanga ichitungamirwa neRevolutionary Party, chama chamapinduzi. Zvinhu zvinobata zvikuru pakuti tinodyidzana zvakanyanya nenyika iyoyo. Rufu rwavaMagufuli runotiratidzawo zvakare kuti zvokwadi pano panyika idandano. Tanzwa kubatikana, tinochema zvakanyanya nevanhu vekuTanzania kuti aiwa zuva ranyu ranhasi muTanzania. Rufu runhu mukuru akadai, munhu anga achibata utungamiri hwenyika yeTanzania nenzira dzanga dzichitaridza kuti Tanzania iri kuenda kumberi maererano nemagariro evanhu, maererano nemubudiriro yeupfumi hwenyika yeTanzania. Tichitarisawo zvakare maissues akafanana necorruption akanga achitariswa zvakanyanyisa muTanzania paine servant leadership yanga ichibva kuutungamiri veTanzania. Zvatinova zvinhu zvatanga tichidzidza isu muno muZimbabwe through the new dispensation iri kutonga musangano weZANU-PF. Saka tinobatikana zvikuru nenyaya yekuti ideologically tiri vanhu vamwe chete nevanhu vekuTanzania. Kubva patafunga kuzvimiririra tichida kurwa kuti tiwane kuzvitonga kuzere munyika yeZimbabwe.
VaMagu,
ini ndinoti vaMagufuli mutungamiri watingati anga aine madivi maviri. Rekutanga nderekuti munhu anga aine udzvinyiriri mukutonga kwawo, especially ndikati makore maviri matatu apfuura vanga vakuzikanwa nenyaya yekumbunyikidza zvikuru sei mapato anopikisa. Asi handitenderani nevadzikiti kana vachiti vaMagufuli vakafanana neZANU-PF ideology yavo kana kuti pfungwa dzavo dzezvematongerwo enyika nemaonero avanoita in the world. Vazhinji vanongoziva vaMagufuli vari president, asi vakatanga vari minister kubva kuna 1995 vakazoitwa minister of transport. VaMagufuli munhu anozikanwa nenyaya yekuti zvinhu zviitike zvinobhenefita vanhu veruzhinji. Munhu ari minister of transport akagadzira migwagwa muTanzania throughout the country. Vanhu vekuTanzania vakatanga kukonekta from one point to another point kupurikidza nekushanda kwaMagufuli. Ministry yavo muno muZimbabwe iministry inozikanwa neuori hunosemesa hwokuti maministra etransport ndo vanozikanwa nenyaya yemascandal ematenda ekuti nanhasi unowu ndiri kutarisa mugwagwa wakaita sewekuChirundu Bait Bridge haupere mugwagwa iwowo nekuti mari inoiswa muhomwe yakawanda kudarika mari iri kuiswa pabasa. Uye zvekare vari kupiwa macontracts acho kuti vaite basa iroro ihama dzevatungamiri vasina nhoroondo yekugadzira migwagwa. Saka migwagwa yavari kugadzira yacho one inononoka kupera nekuti ruzivo hapana. Chechipiri inokurumidza kutanga kuchereka nekuti havasi kunyatsa kushanda sezvo vanofanira kunge vachiita. VaMagufuli vakaita basa ravo both as a minister and a president vakaramba maoko avo akachena. Mumwe wevatungamiri vashoma shoma, in fact handizive mumwe mutungamiri muAfrica akawana simba rekutonga nyika akatonga asina chipomero kana chimwe chete cheuori. Chechipiri tinoona zvekare kuti vaMagufuli vakatanga kubhadharisa muripo find kumakambani emining anga achiba maminerals ekuTanzania vachienda navo kunyika dzavo vachinyepa kuti vatora zvishoma ivo vatora zvizhinji kana kuti vatora zvisina huremu asi vatora zvinhu zvinenge zvichikosha zvakanyanya. VaMagufuli vakamisa zvinhu izvozvo. Makambani ekunana Canada akaita sana Barrick Gold vakabvisiswa mari inoita 300 million yekuti manga muchibira Tanzania muchiendesa mari kunyika dzenyu. VaMagufuli vakazvimisa zvese izvozvo. Mari idzodzo havana kutyorera muhomwe dzavo sezvatiri kuona zviri kuitwa nevamwe muno. asi vakamutsiridza airline yeTanzania vakatenga ndege itsva nemari dzavanga vatorera kumakambani anga ari kubira nyika yeTanzania. VaMagufuli vakabvisa matex anga achiomesera varombo muTanzania, vakasungura vanhu vakawanda vanga vari pajoko rematex. Asi mukatarisa muZimbabwe munomu vanhu vazhinji 90% of the population iri pajoko rematex.
Pindurai tinzwe vadzikiti.
VaMagoo vataura mazvakawanda pamusoro pezvaunzi zvakasiyana utungamiri hweZANU-PF neutungamiri hwechama chamapinduzi kuTanzania. Zvakanga zvitaurwa zvese navo maGoo izvi tinoti pachirungu isi speculative politics and sensationalization of issues. Iyi kana vari pachokwadi vanoona kuti migwagwa iri kugadzirwa Zimbabwe yose. Ende migwagwa iri kugadzirwa kubva kuvamugwagwa wekumasvingo iye mugwagwa wekuchirundu nemigwagwa yakagadzirwa zvakaisvonaka kwazvo inoenda kuBuruwayo neinoenda Mutare. Kwese kune madande mutande enzira dzekuti dzinge dzichibata mamwe mabhodha unachifamba zvakanaka. Izvozvo zvaiitwa nehurumende kubva 1980 tanga tiri kugadzira migwagwa munyika yeZimbabwe unachifamba. Hatingatadzi kugadzira migwagwa iyoyo nhasi. Zvichiwada vazotaura zvakanaka vakati mamwe makambani ari kupuwa mabasa kuti vaite. Haasiri makambani vakanga vajara. Vakanga vajara kava maguhu kuti rodhi dzimigwagwa inogadzirwa nemakambani anenge aine vanhu varungu vanenge vachibva kutaura naBritain naGermany naItaly. Aiwa vamaguhu tida kukuzivisai kuti taanawo vanhu vatema vaane njere neuropi hwakadzama zvokukwanisa kugadzira nzira dzedu muno muZimbabwe. Ideologically takafanana zvakanyanya nemusangano wechama chamapinduzi. VaMagufuli zveshuwa tinoona vatipa muenzaniso wezvavakanga vari. Muenzaniso wavapa iwo ndoumuenzaniso uri kuitwa nhasi unoyu navamunangagwa.
Zvizhinji zvatakatarisira zviri kuitwa nehurumende maererano nokugadzirisa upfumi hwenyika haugadziriki nemazuva mairi kana mazuva matatu. Kunyanyanyanya kana takatariswa takabopwa muhuro nechinhu chinonzi sanction.
Kanda iri kupedzisira vamaguru.
Hatisi kuramba kuti vanhu vemuno vatema vanofanira kuti vapiwe mabasa. Asi tiri kuti vanhu ngavapiwe mabasa avanokwanisa kuita. Zvatingati havaine capacity yekuita. Road yakaita seChirundu Belt Bridge yaparadza upenyu hwevanhu vakawanda. Inofanira kuti igadzirwe nekukurumidza. Iroad inopinza mari munyika. Saka tiri kuti zvinhu zvinosuwisa kuti tiri kutora makore akawanda nechikonzero cheuori chekuti one tiri kuda macompanies atino ehukoronyera. Chechipiri makambani asina capacity yekuita basa iroro. Ndosaka road iyoyo isingaperi. Tichitarisawo zvakare vaMagufuli munhu uya aisemeswa neuori. Paakapinda mukutonga akasunga even macabinet ministers vakadzingwa mabasa. Asi muZimbabwe tiri kuona ari kunzi macartels. Saka tiri kuona zvekare zviri kuitika kumamines. Uori huri kunyanya. Nhasi pane ripoti yekuti madiamonds ari kubva kwaMarange ari kutengwa nemunhu one. Zvese izvozvo imari iri kupiwa kunyika. Imari iri kupirwa kuvana veZimbabwe. Ndiyo mari inofanira kubhadhara madoctors, manurses, mateachers. Ndiyo mari inofanira kusimudzira mahospitals enyika kuti vanhu vemuZimbabwe vararamewo upenyu hwakareba.